zvakaitika ndizvo kuti Honorable Linette Karenyi na Honorable Amos Chibaya na Honorable Tabitha Khumalo vakarohwa nemapurisa nemasoja muParliament mushure mekunge vapiwa mhosva yekuti havana kusimuka pakapinda mukuru wenyika. Ivo ikodzero yavo sekuti muParliament pachezvapo hapana munhu anonzi akakosha kudarika mumwe. Vese vanenge varimo vanenge vakangofanana nekuti vese vanenge vari vamiriri uye dziri nhengo dzeParliament vachifanira kunge varimo. Saka ivo nekuramba kwavakanga vaita kusimuka, mapurisa akabva anzi navamudhende vasimuke vaburike panze. Vaona kuti ivo vaisateerera kuburiswa kwavaitwa panze, vakabva vavarova vakavatsika-tsika, vamwe vacho vachifuguka hembe. Chinova chinhu chinonyadzisa kunge chichiitika kuvanhu vane chinhanho zvinokudzwa izvozvo. Saka ivo vari kuda muripo unobatsira kuti kunyadziswa kwavakaitwa uku nekurohwa kwavakaitwa uku zvinge zvine kakuripa uye kudzidzisawo kuti kana vanhu vari muParliament vanofanira kunge vachikosheswa zvakafanana uye kukudzwa zvakafanana pasina kuti uyu mukuru kudarika uyu.
Vamuri kuendesa kumatare havati vapindura here?
Mapepa takatomaendesa kare kumatare edzimhosva, masummons akatoendeswa vakatopindura kuti vainge vachida kuzodavirira nekumiririra mapurisa iwaya vakanga vazviita. Tangumirira kuti nyaya yacho irambe ichifamba kuenda mberi tizosvika painonzwika kumatare kutinzwe kuti dare richavapa here mari yavari kukumbira ichoyo kana kuti ichavapa imwe isiriyo yavakanyora yacho. Asi vakatiwo vachange vachimirira kuti vadavire kumadamages acho ari kukumbirwa nevamiriri vemuParliament.